Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wesvondo mbudzi 3 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinozivisa kuti kutanga mangwana riri kuburitsa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno. Nhengo dzedare reparamende dzinopeta musangano wekuziya nezvebudget regore rinouya wanga uchiitirwa kuVictoria Falls dzichikurudzira kuti hurumende itarisise mihoro nemagarire vanochengetedza runyararo pamwe nekupa mari kubazi rezveutano. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe kutanga mangwana riri kuburitsa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno. Bepanhau reSunday News rinoti mukuru webhanga iri Dr. John Mangudya vakazivisa kuti mifananidzo yemari yepepa inoita madhora mashanu pamwe nemifananidzo yemari yesimbi yemadhora maviri ichange ichitanga kushambadzwa munyika yose senzira yekuti veruzhinji vave noruzivo rwemamiriro achanga akaita mari itsva idzi kuitira kuti vasazoita dambudziko kana dzichinge dzave mumabhanga. VaMangudya vanonzi vakati danho rakatorwa nebhanga guru iri rekuisa mari itsva kuti ishandiswe pamwe chete neiripo pari zvino yemabond note richabatsira zvikuru kurerutsa matambudziko ekushomeka kwemari munyika. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti nguva yapiwa vanhu kuti vadzidze nezvemari itsva iyi iduku zvikuru sezvo vasiri vanhu vese vachanga vachizokwanisa kuwana mifananidzo mitsva iyi. Vakuchera vanotiwo havawirirane nepfungwa yekuti mari idzi dzicharerutsa dambudziko remari munyika sezvo chiri kukonzera dambudziko rekushayikwa kwemari iri nyaya yekuti vanhu havasi kuendesa mari kumabhanga nekuda kwekuti havana chivimbo nemabatirwo emari dzavo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Itokwadi kuti nguva ipfupi takatarisa kuti havasi vese vanhu vanokwanisa kuwana zvinhu zvinenge zvichibuda nemumapepa nawo. Saka tinoimba kuti dzimwe nguva vachashandisawo dzimwe tsenyoro kuitira kuti mashoko anga achisvika kune vanhu vese. Asi takatarisawo kuti mari yacho inotarisirwa kuti mukupera kwevhiki ino inenge yatobuda inguva shoma. Saka panokwanisa kuitika apo neapo kuti vamwe vanhu havazokwanisi kunge vachiziva kuti mari idzi dzakaita sei. Vamwe kurudziro yatinenge tava nayo ndeyekuti dai vanga vakwanisa kuenda kumabhanga kana kuti kungava kuzvitoro vokwanisa kuita kuti ruzivo rutekeshere nekune vanhu vanenge vasiri mumaguta.
Asi zvakakosha zvakadii izvozvo kuburitsa avari kuti maspecimen iyaya kuti vanhu vange vachiona mari idzi?
Danho rakakosha zvikuru nokuti kana mari yava kutenderera inofanira kunge tichiiziva kuti mari yakamira sei kuitirawo avo vane mweya wekuda kubira vamwe nemweya wehutsotsi vanozokwanisa kunge vachikwanisa kuunza mari dzavo. Uye kuti zvinhu zvinenge zvitoriwo pamutemo utoriwo mutemo wekuti vanhu vanofanira kunge vatanga vaziva kuti mari iyi yakaita sei isati yapuwa vanhu.
Tiri kuonawo iwo mukuru webhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vachiti iwo kuwiswa kwemari diki dzinoita $5 ne-$2 kucharerutsa dambudziko remari munyika. Munoona zvichibudirirai zvavari kutaura izvo?
Zvinokwanisa kuitika kwemazuva maviri matatu ekutanga kana kuti kwemamwedzi miviri mitatu ekutanga. Dambudziko riripo chairiyaronzere kuti cash iri kupinda mubhanga iri kuti ikazobuda haichatsvukira kubhanga. Saka ndinovimba kuti vamangudya nevanhu vavo vemonetary policy committee vaidai vakashanda vachitora matano ekuti mari iyo inenge yabuda maningati mubanking system kana kuti mufomal system yekutenderedza nayo mari inge ichikwanisa kudzoka. Iko zvino ukatenderera ukaenda mune dzimwe nzvimbo unoona kuti kesi inenge iri masi kubhanga kunenge kusina. Saka zvinokwanisa kurerutsa matambudziko ari kusanganikwa navanhu pare zvino nekuti mari yacho vanenge vachiiwana. Asi kuti vazoramba vachiiwana ndo pane dambudziko nekuti kana yapinda mubhengi vanhu vakaiburitsa havasi kuidzosera mubhengi. Saka ndo panodiwa matano okuti mari dzingadzokera sei kubhengi kuti vanhu vanofanira kuvimba nehurumende uye nekuvimba namabhengi zvichida kuti vanofanira kuumbiridza yatingati confidence. Asiwoti kuteerawo kuda kuona kuti kune vamwe zvitoro nevamwe vanhu vanozivikanwa kuti vanenge vachiwana keshi yakawanda kuti ivo vari kudzura here mari kuti vamwe vazokwanisa kushandisawo.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare nestudio 7. Nengo dzedare reparamende nhasi dzapeta musangano wekuziya nezvebhajeti regore rinouya wanga uchiitirwa kuVictoria Falls dzichikurudzira kuti hurumende itarisise mihoro nemagariro evanochengetedza runyararo munyika. Mukokeri wenhengo dzezano PF muparamende uye varumiriri veGutu South vapupuraito garepi vanoti zvimwe zvikuru zvasungwa nenhengo dzeparamende kumusangano uyu pamwe nevamwe vanga vachipindawo musangano uyu zvinosanganisira nyaya yekuti hurumende iise mari yakawanda inokwanira mapazi ezveutano pamwe nekurima. Ngatinzwei hurukuro yataita navatogarepi.
Kuona kwangu nhengo dzeparamende namaminista navamwewo vanotsigira urongwa ihwohwo vakaita basa ravo zvakasununguka uye pakabuda pfungwa dzakawanda zvikuru zvinogona kuti government ikatora pfungwa idzodzo dzakabva kumahonorable members ikadzishandisa kuvandudza ikonomi yedu, social services zvimwe zvakasiyana siyana zvinoganwa nehurumende nguva yegore ratinenge tichiita bhajeti iyoyi ndinoona tichibudirira senyika.
Zvii zvikuru zvamungati zvakasungwa mubhajeti?
Vanhu vakataura nyaya dzakasiyana siyana asi kuru chandakaona chakanyanya kutaurwa navanhu vakatarisa bazi redu rokudzivirirwa kwenyika apa vaitaura pamusoro pevekuami vedu, masoja edu namapurisa edu navamwe vanoita nezvekudzivirirwa kwenyika kuti vanhu ivava dei tavapa bhajeti inoita kuti vaite basa ravo vakasununguka uye vawane muhoro wakanaka nemabhenefitsi akati nakei. Tichitarisa futi vaitarisa kuti idzo yunifomu dzavanopfeka dzinofanira kunge dzakanaka vachitarisazve kuti utano hwavo hunge hwakanaka. Saka mamembers oparliament kakurudzira zvikuru minister of finance kuti agare pasi naminister of defence naminister of home affairs vatarise kuti zvii zvinoda kuti zviitwe kuti upenyu hwavanhu ava vanotipa kuti tiite mabasa edu takasununguka hunge huchinda mberi. Vakatarisa futi bazi rezveutano vakatarisa zvekuti equipment zvavanoshandisa muchipatara iye zvatengwa namapiritsi anga aripo kuti bazi iro ringe rakasununguka kuita basa ravo. Hurumende ngaizanira painogona napo pabhajeti iyoyi kuti igadzirise matambudziko anosangana navashandi vezveutano. Vakatarisa zvenyaya yekurima nomwaka nokuti dei taita mainputs iwawanikwa nenguva vanhu vedu vaende kunorima tikwanise kuzviriritira senyika. Vaitarisa zvinhu zvakawanda asi aya mabazi matatu andataura nezvavo anenge akanyanya kutariswa navanhu vachiona kuti kana iwawo akanga akagadzirika zvinoreva kuti ruzhinji rwamamwe mabazi runowana zverutsigiro kubva kuna ivava zvinoreva kuti nyika yedu inofamba zvakanaka.
Asi pane vamwe vanochemawo honorable togare pekuti zvinenge zvasungwa kumisangano yekutarisa mabhajeti izvi handizvo zvinozopedzisira zvaitwa kumabhajeti mamwe mapazi achinzi anozopiwa mari shoma mamwe achipiwa mari dzakawanda chii chinozoshanduka?
Mufunge madzimai ikoko neva zvinji ma members of parliament ah vakataura zvakasimba kuti tinei takatarisa ipapo parinouya ku parliament budget iro kuti zvazadzikiswa here saka zvinoratidza kuti pachava nomukakatanwa kana minister vakasarudza kuchinja
vanga vari mukokeri wenhengo dzezano PF mudare reparamende uye varumiriri wegutu south vapupura ito garepi vari parunare kuVictoria Falls neStudio 7. Aimbove mushamarari wenhepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation kana kuti ZBC Caleb Tonzana uya akashaya kuSouth Africa nemusi wemuvhuro wapfuura aradzikwa nhasi kumarinda eWarren Hills muHarare. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Njana kana kuti Mr. City akaita mukurumbira apo aishandira nefenyuro ye Radio 3 kumakore kuma 1980 akazosiya basa ku ZBC muna 1990 achienda kuBotswana achizobva zvakare onanga ku South Africa uko akasvikoenderera mberi nebasa rake rekushamarara pamwe nekusimudzira vaimbi mukoma wemushakabvu vaMartin Tonjana vaudza Studio 7 kuti muri yavo yarasikirwa zvikuru sezvo Mr. City aive munhu aifarira basa rake kudzidzisa vamwe pamwe nekuriritira mhuri yake.
Tarasikirwa zvikuru semhuri zvaitika izvi tingati zvasiya mukaha pakati pedu semhuri semunhu akanga ane rudo nemhuri pachedu akanga ari munhu aida kuti mhuri ivanosimukira munhu akanga ane maplans kunyanyanyanya iro basa rakasiyana nababa vedu rekereke akanga ane maplans achitarisa kumusic kwaakanga ari ikoko kukurudzira music yemumakereke edu zve akanga ari munhu watingati ari business minded kana kuti zvinhu zvekuronga zvemari aikwanisa kuronga.
Mumwe akashanda semutori wenhau panguva iyo Tonjana aive kuZBC Raymoyo anoti aifarira zvirongwa zvaiitwa naTonjana uye aive munhu aigona basa rake.
No, Kennedy ndichimuziva munhu angari a professional broadcaster as well as being a professional DJ. Nguva yawakapinda basa was a bit of a problem in that kunga kune euphoria yehondo. So there was a preponderance yekuri zachi dzimbo dzechimurenga. So you needed to create a balance between the new Zimbabwe, Wakomanda Wanga Bakuna UK, United States and so on, as well as Wakanga Kuria Chimu. So Caleb was able to create that balance.
Tonjana uyo aive mukoma wemupepeti webepa naure The Observer Barnabas Tonjana akazosiya basa rekushamarara ndokutanga mabhizimisi ake izvo akazoshaya achiita muJohannesburg, South Africa. Tonjana akashaya mushure mekunetsikana nechirwere cheshuga uye asiya vana vapfumbamwe. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira vachida shanduko mune zvematengerwo enyika muIraq vavhara migwagwa mikuru yeguta guru renyika iyi. Zvikoro pamwe nemahofisi ehurumende zvavharwawo muBaghdad pamwe nemamwe maguta nhasi zuva rekutanga svondo yekushanda munyika ine chitendero chechimazilemu akawanda ichitanga. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana muBeirut nhasi mukuratidza kwazvo rutsigiro kumutungamiri wenyika iyi. Kuratidzira uku kwaitikira pedyo nemuzinda wenyika iyi unogara vaMichel Owan uri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweBeirut. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, muri yeZimbabwe ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemukuru wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe vaimenyuwo kwamira, tichikurukura pamusoro pemamiriro akaita upfumi hwenyika uyezve matambudziko akatarisana nevechidiki vanoita basa rekutengesa mumigwagwa. Vakwamira ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki, makadini henyu mukoma?
Tiripo makadini wavakuru vangu.
Aiwa, isi tiripo kana muchifarawo, tiri kufara kuva nemi nhasi pachirongwa chedu chevechidiki.
Zvakanaka, ndinotenda zvikuru Studio 7 nekupota achitibatsira kuti tinzwike kuti zvichemo zvedu zviri papi.
Right, mabva matobata nyaya yezvichemo, ngatitangei panyaya yemamiriro akaita upfumi hwenyika. Tiudzewo maondero enyu.
Izvo zvinhu zvatiremera kwenguva yakareba. Takamboisa mashoko kutombochema chaiko kakuona anombokunzwa zvongodzimirai tiri kugadzirisa. Isusu tine dambudziko rokuti hatina vanopinzwa, tiri vechidiki, tinenge tichida kuti tirarame, tiraramise mhuri. Vamwe vanovanga vachida kuti vaendese vana vechikoro, vamwe vachida kuti zvakasiyana siyana. Saka hapana anombotinzwa panyaya yekuti tinotengesa mumigwagwa kuti tirarame, tichiraramisa mhuri, tichifidha vese nevavo, tine vabereki varipo vachinwa mapiritsi vachiita sei izvi. Saka tichitoita sa hurumende tichifanira kuti itibvunzire kuti isiye vanhu kana kupa vanhu vokutengesera pakanaka kuti vanhu vararame, sezvo kusina mabasa munyika makaoma kudai.
Mabata nyaya yekuti vazhinji vechidiki vari kutengesa mumigwagwa. Pane vazhinji vane chichemo chokuti vanogona kana kuita zuva rese vasina kana kutengesa chunhu, and then voshaya mari yebhazi yekudzokera kumba. Tiudzewo kuti imi sevechidiki vari kuita basa iri muri kurarama sei?
Izvo zvakaoma zvokuti, nekuti unobva kumba uchizwa kuti une mari yebhazi yekudzokeresa, unogona kusvika kubasa kuya kwauri tinotengesera, wosara uchingomhanyisana nepolisi. Hakuna mashakira aunoita kuti uwane munguva yekushanda kanzuri rinenge tiya nekumupolisi nekuku. Saka zororo chaizvaro hapana pavanhu vari kutengesa mugwagwa. Ukabatwawo futi unogona kuiswa mumasero zoubva wagarira 48 hours uri mukati, wozonobudisirwa kukoti wonzi bhadhara faini futi apa watorerwa zvinhu zvako zvese. Saka dai zvaiita kuti upfumi hwenyika hwanyatsobvandidzwawo nenzira yakanaka inokwanisa kuti isusu vechidiki tichikwanisa kurarama mune zvakanaka. Handifungiri taipopo kana nehurumende pakadaro.
Chii chiri kunyatsoita kuti vamwewo vechidiki vabva vaonawo kunge iyi nzira yekurarama, yekuti kana pasinawo chinhu regai neniwo nditange kutengesa, sezvo wacho mwaona umwe wake ari kuchema chema nenyaya iyoyo?
Hakuna mabasa kana chimwe chokuita hapana. Munhu akatotadza kutengesa akutohwandira vanhu kana kuhwandira vanhu vachiba, vamwe ndo vaiva munozivi vanokugara vakangodhakwa.
Saka mukoma, tichitarisa nyaya yekuti fuel yakakwira nechipira apfuura, vanhu vanotengesa mugwagwa navo vanobva vakwidza mitengo yezvinhu here?
ukasato kuida ya wende kumbani kutoka nato kuida wa zini kana wakuda zini pa nato uti wa nchenga wate na wano kundikani kajili kati wa takuchi wa nato tengira na chenga iti wa nchenga mkukono uti wa ikuma kata wate na wato rina umari
ndi wate riri wa nukara wachipinda mchirongo wachichema chema wachita aiwa iwo wachisi na chivi imbo chwe kutuhurumende ilipo ino kwanisa kukaziri sanyai ya mamira kaita ufumi wenyika mune maondro akafana naye
maondro mamwechete hurumende yatinayo inenge yakundikana pagore rimwechete hurumende yapinda muofisi zvinhu zvabva zvakuira chingwa chavo chingwa chitatio dyira chingwa noti chakuita $16 $16.50 vakapinda muofisi chingwa chaita dhora saka nhau ito zvozvauti omera
aiwa takunzwai mukoma ndaati kumbira kuti muukande mazwi enyu ekupedzisira kune mhuri yezimbabwe
kunenge tidiki vazhinji vari kutengesa mumigwagwa dai vavanga vaoramba makashinga kuti mutirarama hapana imwe nzira yatorarama naye muzimbabwe If you have survival vendors in Zimbabwe, you don't believe the charity. If you are a Matakapata, Makuriza, Mekanzu, because I'm saying, why would you want to be a man when you can eat in the Mabas?
Aiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa nhasi mukoma tinotenda. Aiwa mhuri yeZimbabwe nguva ndiyo yadyanana nhasi muchirongwa tanga tinava Emmanuel Kwamira mwe wechidiki anita basa rekutengesa migwagwa uyezve ndiye mukuru wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe. Ngatisanganei padande mutanda apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure panapa pachirongwa chedu chevechidiki munokwanisa kundinyorera ipapo BIGMYKE3 paTwitter nepaInstagram. Aiwa mhuri yeZimbabwe nguva yangu ndiyo yadyanana anokuoneka ine mufaro ndine wenyu Mike Hove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Big Mike nechirongwa chako. Yezvino tombopawo mukana kuna Tanonoka Wande kuti atipe chirongwa chezvechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Vateereri, ndini Tanonoka Wande, ndinofara zvikuru kuti tiri tese zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Bhaibheri rinotikurudzira kuda vekwedu sekuzvida kwatinoita isu uye kuti tiitire vamwe zvatinoda kuti vatiitirewo. Zvinogoneka here izvi? Zvingaitika here? Hazvina kugozha here? Kutibatsira kuwana nzira yekuti zvite nyore nhasi zvekare tina Reverend Dr. Dave Dismango vari kuManchester kuUnited Kingdom kuti vatiratidze nzira yokukwanisa kuita izvi. Mufundisi Dismango, makadini henyu?
Tinofara baba Wande, makadini henyu?
Aiwa, tiri nani? Mufundisi, regai ndibude pachena. Sekutaura kwatinoita, ini semunhu wenyama zviri kundiremera kuti vamwe vanhu nekuti vamwe vanhu havagariki navo zvachose. Imhosva here kana ndikasadawo kwangu sekuzvida kwandinoita? Ndoita sei?
Tinotenda zvikuru nemashoko amataura. Nyaya yakataurwa naJesu iyo kuti idawo kwako sezvaunozvida here, inyaya inokosha chose muBhaibheri noupenyu hwevanhu munhoroondo yevanhu. Nyaya iyoyo ndo musimboti wekurarama kwedu panyika pano. Saka mabata nyaya inokosha zvikuru. Yandakumbira kuti teno vateereri tikanyatsoinzwisisa nokuibatisisa. Hongu chokutanga ndingati zvinogoneka chose kuti munhu ukwanise kudawo kwako sokuzvida kwaunoita iwewe.
Ipapo kuda pamwe mungada kutitsanangurira kuti Jesu wakanga achireva ani kana achiti idawo kwako? Wokwako watinotaura apa ndiani? Mwana wamai vangu here? Ndeumwe anogara wandinozivana naye here? Ndiani watinotaura tichiti wokwangu?
Mabvunzo zvemubvunzo wakanaka chezvikuru baba Wande. Jesu kusiku wakatsanangura nyaya iyo yakijekesa panaruka kapabeni apa verse 35 kusvikira pa verse 37 achitsanangura zvinonzi wokwako ndichi. Nokuti wokwako kana kuti neiba ine paviri. Pane nyaya yokuti unogara panamba 43 panamba 44 pane neiba yako. Neiba yomunhu wakagadzarirwa wakagadzikana naye unozivana naye. Asi kwozouya kuvavo nokwako kutaura chaiye akasikwa nomufananidzo wamwari ndiyo neibha imwe yako iyoyo. Tingati isusu kana mukaona munhu achirumwa neng chingwena aunga tauri kuti nasi chingwena yawana chikafu onyarara nokuti munhu ari kumwoyo wakafanana newe saka ucharidza mhere uchaudza kuona kuti unopeta sei kuti abatsirwe nokuda kwokuti ndo umwe munhu wakaita sewe saka jesu achizitsanangura unotsanangura achipamufananidzo pamusoro pomuprista murevhi nomusamariya vakasvika pano umwe murume akanga apozwa nemakore rubati saka apedza kutsanangura nyaya yedambudziko romurume uyu jesu unobvunza achitikuva mukuru vakanga variko chindiudzi ai pa36 unoti chindiudzai pakati pavo vanhu ava kuti neibva kana kuti muvakidzani wake ndeupi pakazobuda soko rokuti uyo wakamunzwira nyasha ndiye nebha wake saka chinonzwa kwako kutaura munhu uya anokubatsira paunopinda mudambudziko ndiyo nebha yako
vazhinji tanga takatarisa kuti wokwako ndiwo kwako waunozivana naye kana ndiri panzvimbo yakaita saiyoyo ndingagara sei kuti ndiite zvinotaurwa nebhaibheri izvi asi ndine vanhu vandakavakidzana navo vasingaiti zvakanaka pakusvika kuti inini nditadze kuita zvakanakawo kana ndakatarisana navo
haungagoni kufadza vanhu vese pasi rose nokuti vanhu vakasiyana siyana maitire edu nenzira dzedu asi mungava vangu iri chokutanga panapa soko rinoti pachiedza chokuti sezvaunozvida iwe ndotanga ndazvida ini ndinozviziva kuti ini ndiri munhu akaita sezvandinomarira mugariro ndinoita nevamwe zvakanaka ndezvipi zvandingaita then ndotarisira kuti ndiitirewo vamwe saizvozvo saka inyaya inofanirwa kupinda mumunhu mumwe nomumwe asi mutaura soko rokuti dzimwe nguva kune vamwe vasingagoni kugarikana navo vane unhu humwe hwakatoyama hwakadai handingachandingaita pamusoro pazvo nokuti handingagoni kugarisisa vatinese asi chandinoita ndechokuti ndingatotsvaga kuti shamwari yakainga vaiti ingabatsira hama iyi kuti ikwanise kubatsirana naye mune zvakanaka nokuti donzvo guru muupenyu nderokutsvaga kuti vanhu vave noupenyu une mugariro wakanaka
mashoko enyu okupedzisira kuvanhu vakaita seni Dr. Simango vanokundikana kuita zvinotaurwa izvi pamusoro pekuti vanhu vavanogara navo vavanozivana navo havaitivo zvinokodzera kuti vapiwe ruremekedzo rwakadaro
masoko okupedzisira ndekuti pane chimwe chinhu makutaura chokwadi nokuti pane zvinorwadza pane zvinoreva hazvisi nyore asi kuti dzimwe nguva ugone kubudirira pane chimwe chinhu unopinda munorwadza tomboti munhu auya kuna dokta achindoda kuti ndiporese dokta anomubaya kujekiseni rinorwadza asi kurwadza kwejekiseni zvinobudisa inonzi remushonga saka iwewo kuti zvinhu zvikunakire kuti iwewo ukwanise kubatsira hama yako unofanirwa kupinda nomunorwadza kuremerwa asi nyange waremerwa kudaro mukati mumwoyo wako nomutoro kuregerera nokuti kunorema unofanirwa kutosungira hunzo kuti no mwari wakandiregerera zvakawanda zvakaipa saka ndinofanirwa kutoregererawo umwe munhu ndinofanirwa kuitira mumwe munhu zvakanaka zvine zvichirema asi mukurema kwazvo zvichida kupa rugare mangwana nekusununguka mangwana nokuti kana usina kudaro uchagara wakasungikana uchazoona muviri wako uchatanisa kuzorwadziwa nokurwara nokutambudzika nokuda kwokuti mune muine bundu mumwoyo asi kana ukange watsungirira ukareurwa ukatsvaga nyasha kuna mwari mwari anokuregerera henzu aifa ndirini mose makaneta makaremerwa ndira kuremerwa nezvinorwadza zvinobva munyama yevanhu
tinotenda Reverend Dr. David Simango vari kumanchester kuunited kingdom nokutibatsira kwavaita vateereri kwanhasi regai tichimbozorora ndinoimba muchava nesvondo rakanaka kusvika patinosanganazve svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero
aiwa tinotenda zvikuru tanonoka wande tichitendawo chikwata chechristlake kwaya nekambo jesu isimba katinoshandisa mune chino chirongwa zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi ndezvekuti dynamos 1 highlanders 1 yada 1 chapungu 0 zpc kariba 1 black rhinos 0 wange 1 mushowani stars 0 tel 1 2 caps united 0 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi Banga guru renyeka Reserve Bank of Zimbabwe rinozivisa kuti kutanga mangwana riri kuburitsa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno kuitira kuti veruzhinji vange vainoruzivo nezvemari iyi. Nengo dzeparamende dzinopeta musangano wekuziya nezvebudget regore rinouya wanga uchiitirwa kuVictoria Falls. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya mina Sandekile Musanga.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Namukela ku Studio 7 ngomgqibelo lamhlanje ngesonto mhlaka 3 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umhlangano we 2020 parliamentary pre-budget meeting ugqitshwe namhla edolobheni leVictoria Falls, njalo abaphatheke kuwo bathi kuningi okumqoka abasuke bekuphethe.
Ngiyakwazi ukuthi sibona kwegesi, sibona kwafutha, ayizengiyilisa kukhulu nje ezinye ikomi ziyafaka and abantu bonke basikise ukuthi hhayi singalandeli ukukhulunywa yikomiti engenye zingaba lobubele endaweni zamagesi lamafutha.
Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayonale inyanga ukwenzela ukuthi abantu beyazi.
Umana njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengachilwa nxa beseyisebenzisa imali yangikhona engakwaziyo ukuthi isikhathi senele yini esokuthi i-2 weeks izenela yini ukuthi abantu babekwazi.
Sizakuzwa impumela yemidlalo yenguqu eqhutshwe lamuhla egoqela weqembu le-Highlanders lele Dynamos. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umhlangano we 2020 parliamentary pre-budget meeting ugqitshiwe namhla edolobheni leVictoria Falls, njalo abaphatheke kuwo bathi kuningi okumqoka abasuke bekuphethe ekulungiseleleni uhlelo loluhlu lokusetshenziswa kwemali ngohulumente. Amalunga edale lePhalamende abaphathe intambo bakahulumende, ingcwethi kwezomnotho, osomabhizimusi labanye bebethe gwaqa kulomhlangano kusukela ngeviki edluleyo belungiselela uluhlu lokusetshenziswa kwemali oluza kwethulwa ngomnyaka ozayo. Amakomiti edale lePhalamende abesethulela lombuthano akufumanayo emhlanganweni lapho ayiqoqa imbono yabantu ezabelweni ngodaba lwebudget. Umgcini wekomiti yePhalamende ebona ngamandla amagetsi kuleli dale umnumzana Joel Gabuza usichasisela okuningi.
Hayi, umhlangano kumuhle, abantu bakhulumile imbono yabo abafuna ukuthi ifakwe ubhajethi lenyanga ezayo. So ngokubona kwami naye abantu abaningi bafikisekile ngoba impendulo zikhona neminye izayifakiwe nakhoseze wonke abantu bawafake egcekele ukuthi ngabe kwenziwa. So lama-suggestions ukuthi imbono yabantu bona ngokubona kwabo kuyile okwenza ukuthi kelesisubhekele kwenziwa. Uzakhumbula ukuthi le ibiyi-three budget workshop, kungakabi le budget besizama ukubonisa uminister finance ukuthi hhayi kungakafaki inombolo zakho emalini, kungakaboni ukuthi ungenza njani ukuthi lesisikhole zwani ukuthi thina sithini. So sifakile imizwethu yonke safakwa ngokuthi sibona njani ngekomiti. Sindiyakwazi ukuthi udubo lamagesi, udubo lamafutha azengiyulisa olusekuthi kukhulu nje ezinye ikomiti yafaka and abantu bonke basikise ukuthi hhayi singalandeli ukukhulunywa yikomiti engenye kungaba lobubele endaweni zamagesi lamafutha.
Kahle kahle kuyini elingathi kungenza kube lobungcono bengalandeli ikomiti?
Okwakuqala sisesimtshengisa uministe ukuthi hhayi udubo lungabi emagesini. Sanitshengisa njalo ukuthi emafutheni kuyini okungathi kuyasiphazamisa okwenza ukuthi udubo lobu lube khona. Kakhulukazi sithethi sayabona indawo zamagesi akusela ma-generator. Indawo esigaba amagesi sokusela ikariba, ikariba ayila manzi. yenisagira kuti wangishalishile ngamajenerator semadala la lesanyati leminyati ngala akusela lutho imichini yatengwa ngama 1920s 1940s sokuhlala kufile and kungafa ukuthi uzuze amaspezi awatholakali so indawo eziningi akujenerator magezi ngoba imichini aseyafa ebe zimbonisa umlingisi ukuthi hhayi ukuthi silingise simtshina leyi akusancedi ngoba sifake ama-generator amatsha kuyenzela ukuthi sikalise kutsha sibone ukuthi singenza njani but uzathatha isikhathi kodwa kwesifitshane esingakwenzeka ukuthi sikhangele iindawo zabosola ezelanga ngoba lokhu utshifile akunidi kwakhiwa before ngokuthenga ama-solar panels sifake ndawonye siphanye-ke ewayeni ukuthi ugaye amagezi and thina sitee sinabona minister into ongayenza la asithi the province sifake 50 megawatts yamagezi esingawa-generator ngelanga kuyasinika 500 megawatts kokuyiyo e-shortfall esilayo endabeni zamagezi so kungasinceda ngoba kuzabhusa amagezi kungaphuma ngesiphangiphangi ngoba ukufaka i-solar system nje ukufaka nje i-solar system into engathatha maybe 2-3 months jeso silawo amagezi abaningi lezo zithi kukhona abale mali zabafuna ukufaka ama-solar systems kungaba njani ukuthi emalini indleko ezibhadalwa ngamuntu ewoda ama-solar systems ebhoda ngala ama-duties ehliswe kungekhithwe kuyenzela ukuthi abantu bekuthole kwishiphile then kuzasinceda ukuthi kuphangele kubela ama-tiphelizi kuningi njalo esikutshele khona umini
konke lokho elikukhulumileyo kuyathembisa yini ukuthi uhlupho lwamagetsi ukusilela kwawo lungaba ngcono
uyabona ukuthi inkalakata lasezimbabwe ayisiki ukuthi kuswelakala imali kuswelakala abantu abale ngqondo abafuna ukusebenza ngoba into zamagezi lezo mafuta into encane ukuthi kunga elesifiso i-political will yokuthi belungise nge-matter of 1 month kuyabe sekulungile and i-1 month iningi kakhulu.
Lo mnumzana Joel Gabuza umgcini sihlalo wekomithi ebona ngamandla amagetsi e-energy committee sixoxelaye ese-Victoria Falls. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk tholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayonale inyanga ukwenzela ukuthi abantu bayazi. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank umnumzana John Mangutya uthi imali le eyabe ingeyesilinganiso sama-$2, $5 kanye le-$2 yamatshe ikhangelele ukuqeda ukusilela kwayo elizweni njalo izasebenza ndawonye le yama-bond notes evele ikhona. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe osomabhizimusi lamabandla ezombusazwe bathi imali le kayisoze ilungise umnotho welizwe wona osubhidlika. Ukuze sizwe-ke ngemali le entsha ebuyayo sixoxa lomnumzana Masimba Kutsheba ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengaqilwa nxa beseyisebenzisa imali yangkhona babekwazi ukuthi imali yangkhona kumele ibe ime kanjani. So yikho abakwenzayo ikakhulu nxa be-introducer imali entsha ukuthi bayaqale batshela abantu ukuthi kule mali enje ezabuya engakwaziyo ukuthi isikhathi senele yini esokuthi i-2 weeks zenela yini ukuthi abantu babekwazi ngoba kulabantu abanye lama-newspaper kunyezindawo ama-radio nama-TV kawafiki. So angazi ukuthi bazakwenza njani ukuthi indaba leyo ifinyelele elizweni lonke. Ngibona njengani yiyo iZimbabwe dollar ababekhuluma ngayo ngoba ungakhangela ukuthi imali yangkhona iyabe ingabhalwanga bond note ebesiye siyisebenzisa for the last 3 years ibhalwe bond note khathesi iyabe ibhalwe Zimbabwe dollar kumbe ze-WEL.
So kusithi ukuthi yikho ukubuya kwemali entsha lokhu abasebenza khathesi ngoba abasabhali bond note kumali yabo abayibuyisayo khathesi.
Ye, ngezinye indlela kula kuphikisana phakathi kwamnumzana Mangudi alo mnumzana Mthuli Ncube ngokuthi imali entsha kumbe hayi.
Ya, angiboni ukuthi kunokuphikisana kodwa abantu bebesaba ukuthi bengalethelwa imali entsha izatshabalala ngokuphangisa. So ngibona njengani kuba kuncube noma Mangudi abazama ukuthi babambe ama-expectations abantu ukuze abantu bengacabanga ukuthi imali entsha kodwa ngokubona kwami yiyo imali entsha yiyo izimdola ababeyikhuluma ngayo ukuthi izabuya.
Yona imali le isikhona ubona ingane izaletha ubungcono yini?
Okwesikhathana izaletha ubungcono sibili kodwa udubo lwami ukuthi nxa imali ingangena ebank ingaphuma ayisabuyeli kuma-formal institutions ukuze abanye bayisebenzise. So bengikhangelela ukuthi ngizezibank bekumele idinga abanye amacebo akokwenza ukuthi imali nxa ingaphuma kubanking sector abantu bengawithdraw imali bahle bakwanise ukuthi bayilethe futhi ebank ukuze isebenze. Ngoba udube esinalo ukuthi imali ngibona njengani ikhona shinyeli ebantwini kodwa ayikho kumabhenkso ukuthi abantu abaningi bakwanise ukuthi bayi-access kumbe bayizuze. So ngibona njengani abantu bazazuza imali kathesi kodwa ngokuhamba kwezikhathi ngoba abantu baya befuna ukuthi bazidingele ama-US dollars imali izaqala ukusekhuletha outside i-banking channels bese siba nodubo njalo onjengolukhona khathesi.
Uhulumende njalo uthemba ukuthi izaqeda umkambo omnyama. Ubona lokho kusenzakala?
Angiboni kwenzakala lokho ngoba ungakhangela isizwe zabona ukuthi umkambo lowo ubangelwa ngokuthi i-foreign currency yiyo esilelayo. Engibona kwenzakala ukuthi khathesi sile price cash singathi electronic money nxa abantu bethenga ama-US dollars. Ngibona njengani i-cash ingabuya uzaba ne-price enye ngoba i-cash iyabe ukuthi uzaqeda umkambo omnyama. Angiboni kwenzakala lokho. So angiboni ukuthi ungahamba layo even eGoli kumbe eBotswana uzama ukuyitshintsha ungasebenzi ngoba imali yangikhona khathesi ayinabhali ukuthi suke wazi ukuthi imali.
Lo ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe sixoxela eseHarare. Wayengumsakazi weZBC umnumzana Caleb Tolana obhobhele eSouth Africa ngomvulo ubekiwe namuhla emathuneni eWarren Hills eHarare. Umoyi owayesakaza kuRadio 3 ngeminyaka yabo-1980 waqhubeka ngomsebenzi wakhe emazweni eBotswana lele South Africa.
Senganamasiba wenziwe manje ngelo baba mkhulu babe lobola.
Njengoba ulitshembisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngodaba lwezothando. Hambe abafana bakulezi nsuku balithola njani uthando njalo amantombazana ayashela yini kumbe yibo phela sebedinga amajaha? Siqhubekeke silo mama uSakhile Liline uMadube lo mnumzana Thabo Mdluli. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu.
Kulesintu lesane sithi khona nasesidinga ezithambileyo ebafaneni kakhulu. Umuntu yabe sedinga lezi ezingathabiyo ngoba lezi ezikhabayo sesisaba ukuzishiyela kusafani lakudala ngoba intombi oyilanda mathupha uyishele ikukhahlela ikuthaya ingakufuni. Kodwa kathesi sesigijimela lokho okuchiphileyo okuyikho kubambeka namhlanje ukuthi uvele ubambe khona lapho usuke le ntombi yakhonapho. Njalo isintu sesibalulekile ngoba sesitshile isintu sekade sihamba ngase ekadeni sesilandele enye indlela ngeke ngisho ukuthi yiphi indlela kodwa ngathi indlela ehamba le technology phakathi.
Kona vele isimanje manje lesimadube ulo muntu ongagcina engasebenzisi ngoba khanya ngazani abafana bawolezi insuku lamankazana amanye phela la seshela khonapho vele sokufanana nje. Ukhona ongathi ha mina lokho ngasozokusebenzisa.
Ungakhanya ngani lo makhali kuthini ungangeni ku Facebook lo WhatsApp labo Twitter Instagram mhlawu. Hawe akuzeli ngana so umuntu ebantwini saphandle. Ngaphonga ukuthi hayi ne long run ukuthi hayi sesivali social network sibuyele futhi kumafoni alana akudala yimaybe but hayi angiboni kusiza njalo.
Ye ungani ukubona abantu abaningi lapha-ke baba Mdluli khona kokuyi-inbox kwabo lokho kuzokuthiwa umuntu buya ku-inbox sixoxe kuyini khonokho kani?
I-inbox angithi yabusa umuntu usumcelele eceleni lapho kungeke kwabonakala khona ngumphakathi wonke ukuthi likhulume lixoxe kodwa kuyindlela elobugwala phakathi ngoba ma umuntu umcelela eceleni kusho ukuthi likhuluma lingu-2 alisabonwa ngabanye abantu kanti kudala ijaha lalihamba liye lapho okuhlala ezikha khona intombi lifike lihlele ligonywe khona ngale ma kuthi liyakhonjwa libe selibuya livele selikhonjiwe mayathi sisemvele ngicelele SID sikhulume sibabili ma siqeda indaba yethu sivele siyiqede.
Madube kuvele kwakumnandi kanganani ukushelwa nje lijaha lapho nasemthonjeni?
Kwakumnandi sibizineke ngikamba manga hayi kwakumnandi sasiphulula lezi sapha lapho uphulule uphulule size siphele amahlamba noma uhambo la ubeshuwa fikile ukuthi hayi namsuku wabona umuntu wakutshela noma ungamfuni uyale ale lokhu ebuya kenkwani ukuthi ngiyangisala ngiyale lokhu engisala kwakungenza sibili izigceni ukuthi hayi ibuyile kaningi ngalo
khona ukukwala kwakumnandi Mdluli.
Kwakumnandi ngoba kwakukwenza lawe uzitshele ukuthi ngizaze ngiyithole kuphela njalo into yangkhona ibisiba ligugu nxa usuyitholile uyiphathe kahle manje kwalezi nsuku loku e-Facebook kuvele nje ukuchithe ngoba akula lapho kuya khona ngoba ukuqale nje kanjalo so yinto nje vele ithole masinyane okudala uyakukujulukele so into oyijulukele wayisebenzela nzima uyiphatha kahle
ekhaya kukhona phela yabanye lokho bekwenza
amakhaya sasekhona basakwenza abantu kodwa asazamanga kakhulu esesebenzise zeshoshoshayo noma ungelayo ifoni sizakuza uphose ukuthi singenaleyo ingene kubosocial la ukwanisa ukuxhumana nabantu.
Amankazana lawo aphosa yini ilizwi kumbe kumenjani Madube ngamafishane?
Ayaphosa amankazana leyo nsuku amankazana iyafuna kakhulu emzulo bayo so sokufana sokusenza into esingayijayelanga sokufana nabo selefoni
baphosa besithini Madube? Uyaqalisa njani?
Kuma-inbox khona kubeleposa sibili omama ukuthi efuna umuntu ongum-anta nabancane abafana sibili akuzele ukuthi ungabhe ungahlangana njani konke koko kuyizinto sebekwengoma.
Nganto-ke uhlupho Mdluli?
Ye amantombazana sekhona ngiyakuzwa ukuthi akhona azijelelayo langendlela aba-inboxa nakhona bakhona abanye aba-inboxa bele intention yokuthi umuntu yabe kushela kodwa angikaze ngimthole onguyo straight ukuthi hayi mina ngifuna wena Mdluli straight ngabe ngiqamba amanga lapho kodwa ngiyakuzwa abanye bekhuluma ngakho ukuthi labo bantu abami besimama sebekhona abazishelela amadoda ngingazi kwabanye amanye abafowethu mhlambeni sokuye kwabayenzakaleko.
Ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge umama usakhile liline uMadube lo mnumzana Thabo Mdluli lezi zingcweti kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Wolivalelisa ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyabonga Gibbs. Siyalandela uhlelo luphathelane labasakhulayo.
Yebo, mthwakazi omuhle, ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo Nigel Ndlovu, osanda ukhethwa ukuba lilunga ele Connect the Hubs Academy, uhlelo oluqoqwe yiBritish Council kanye lezinye inhlanganiso. Nacho, ngiyakwamukela kuhlelo Butunyeza.
Ngiyabonga Buti Mike, as usual ngiyathaba ukuba kuhlelo lwakho.
Hayi thabile ukuba lawe, ngilethemba njalo lokuthi abalali labo hayi namhla bayathokoza bekuzwa ku radio. Sithinteni udaba olukhona egudwini namhla, awusitshele okunengi mayelana ngalolu hlelo.
Alright, Connect Hubs Academy luhlelo olwasungulwa yi-British Council lezinye inhlanganiso. Abantu nxa belalele, nxa bele-access of i-social media bengathi ngi-Connect Hubs bayithola kulokhuzeni ku-Facebook, ku-Twitter.
uhlelo lolu liyahlanganisa abantu abasha abalama bizimusi or abarana inhlelo ze-art nenhlelo ze-creative industry. Uzawuya ne-training ezayenzakala eMalawi this coming week, and i-training yenale nami ngikhethiwe among ama-youth angu-50 from e-Southern Africa. Uhlelo lolu liyasipha okuthiwa ngama-network, uyakwazi ukuhlangana labanye abantu laba abangakuncedisa even ama-investor. Mina ngokwami ngikhayelele ukufunda kakhulu ngendaba ze-financial planning, because ngiyananzelela kakhulu ukuthi on my side even ama-youth amaningi alekha ngendaba zokugcina imali noku-raise imali. So ngifuna ukufunda ngendaba zemali lokuthi imali yebhizinisi imanejwa njani, into ezinjani.
Awungitshele Nigel ibangaki abadabuka kwele Zimbabwe abakuhleli lolo?
Angikakhonfirm, abaningi bangikhona lami ngizahlangana labo eMalawi, kodwa engikwazi obulawayo sibabili.
Uhlelo lolu lunikeza abontanga abadabuka kwele Afrika ithuba lokuthi basebenze ndawonye. Ubona ngani wena njengentsha edabuka kwele Zimbabwe uzabu lobudlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe na?
Engikuthandela ngohlelo lolu ukuthi liyahlanganisa like abantu abasha from amazwe athiyeneyo, and abantu abasha abacabanga okufana nayo, and ngibone ngani ngizazwanana kakhulu abantu abathi ngizahlangana nabo khona ngale Malawi, ngoba labo bayenza inzamo ukukwenza eZimbabwe. Kuzanginceda kakhulu ngoba lami ngiyabe ngizafunda ukuthi bona bakwenza njani.
Asixoxeni kancane ngamathuba okwenza imali njalo ukuthola umsebenzi. Ukuba lilunga lalolu hlelo lujonge ukusiza abasha kuleyo ndawo na?
Uhlelo lolu liyasiza kakhulu, bathola ukuthi abantu abasha abala access to ukubona ama-opportunities wona la, because ama-opportunities wona la ayanceda ukuthi abantu bezigqithele imisebenzi yabo.
Hayi, ngiyakuzwa Nigel, gqiba uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu but Mike, ngiyabonga kakhulu balaleli. Mina ngizathanda uku-encourage ama-youth eZimbabwe ukuthi ngiyakwazi ukuthi izinto zinzima, kodwa kumele lathi sizame ukuthola like sizame ukuzilungisela izinto, sizame ukudinga awethu ama-opportunities, sizigqithile ama-opportunities. Singene kuko internet ngedatha leyo oyitholayo, na uzama ukuthi udinga ungama-opportunities u-apply.
Nigel, ungakahambi, uhlelo lolu luqala nini bese lugqiba nini, njalo abafisa ukuthola ulwazi oluthile kumele bayephi?
Alright, ababe funa ukuthola ulwazi ngohlelo lolu bangangena ku-Facebook kule page okuthiwa yi-Connect Hub.
Hayi, ngiyakuzwa Nigel, ngilethemba njalo lokhu abalaleli bethu bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu bhuti ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga bhuti Mike.
Kwanele kwanamhla, mthwakazi omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Namhla kuhlelo besilo Nigel Ndlovu osandukhethwa ukuba lilunga le-Connect the Hubs Academy, uhlelo oluqoqwe yi-British Council kanye lezinye inhlanganiso. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMy3BigMyke3, yona i-username yami. Hayi, mina mthwakazi omuhle sengishaya phansi Oliver Lisayo ngenjabulo. Igama lami ngu-Mike Hove. Zimbabwe mohle, mthwakazi omuhle, bye bye.
Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo Uvuselela Umoya.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo Vuselela Umoya silomfundisi usenisipanda. Igama nguntungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuthi usungamukele kuhlelo lwanamhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele indaba yokwakhiwa kwesizwe, ukuthi kambe nxa abantu bengakha isizwe kumbe behlangana besakha engathi kumbe inhlanganiso, kambe kuyini okudingakalayo? Sizafunda sikhangele kuGenesis chapter eka 11 sisehla ngayo. Indaba ejayelekileyo, abantu bezama ukwakha umphotshonga waseBhabheli. Nxa ngibala lapha uthona, umhlaba wonke wawulolimi lunye lokukhuluma kunye. Kwathi ekuseni kwabo empumalanga abantu bafumana igceke elizweni laseShinari, bahlala khona. basabe kulumisana besithi wozani asenzeni izidina sizichise kuhle. Izidina zaba ngamatshe abo lengcino yabo. Ungabantu sehlu siyaphansi uThixo wehla wakubona wasesithi esebona lo mpontshongo ababe wakha wasesithi khona khangela bayisizwe sinye balolimi lunye yikho abaqala ngakho khathesi abayisayi kwehlulwa ilutho abafuna ukulwenza. Kutsho ukuthi nxa abantu befuna ukwakha isizwe nanzelela lapha imicijo eqakathekileyo okumele ibe khona. Okokuqala siyananzelela ukuthi abantu laba babefuna ukwakha idolobha elikhulu eleBhabhele besakha lo mpontshongo ababesithi bafuna uyethinta emazulwini. Okokuqala sinanzelela ukuthi ilizwi lithi lona babe lolimi lunye. Kutsho ukuthi nxa abantu sithi balolimi lunye babe bebona izinto ngendlela efanayo. Akula into abantu abangahlanganelana befuna ukuyenza bebonke iphumelele ngaphandle kokuthi bebe lolimi lunye. Kutsho ukuthi kumele bazwisise izinto bakhulume into efanayo. Lo mbono wabo kutsho ukuthi uyabufana. Ngakho uThixo uyayihla lapha nebakhangele ethi ngenxa yokuthi abantu laba bakhuluma ulimi lunye kutsho ukuthi akula lutho oluzabehlula. Ngiyambone abantu befuna ukwakha izinto, befuna ukwakha isizwe, kodwa nxa bengalalimi lunye kutsho ukuthi kuyadilika. Okwesibili esikunanzelelayo lapha, sinanzelela ukuthi uNkulunkulu uthi yena le ndlela abakhuluma ngayo iyafana. Akula sizwe esingaphumelela kumbe ihlanganiso engaphumelela ngaphandle kokuthi abantu bavumelane ezintweni eziningi. Indlela okwakhiwa ngakho isizwe, ngoba isitha nxa sisiza, nxa abantu bevumelana bekhuluma ulimi olufanayo njalo bevumelana izinto zonke, kuba nzima ukuthi into leyo ibhidlike. Siyambona lapho uNkulunkulu uyakugcizelela ukuthi laba bantu singabayekela. Yikho wagcina ke sibona khonapho egcine echithiza abantu, abantu sebexabana lo lalo esekhuluma okunye omunye umuntu engakuzwa. But mina bemfundisa isifundo ukuthi nxa abantu bekhuluma into efana nayo kutsho ukuthi bayakwanisa ukwakha into engeke yabhidliswa ngumuntu, ngoba uNkulunkulu lapho uthi yena kabayi kwehlulwa yilutho. Amazwi amanye ubone ngaphumeleli kulobuyanga yikuthi abantu ababoni ngendlela efanayo. Nanzi ingqobe ke engunika zona namhlanje, lapho sebenza khona, lapho inkokheli khona, abantu bakhuluma ngolimi olufanayo na? Kungasetshenzwa abantu bebambeni akula lutho olungasehlula.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu, siza abantu bakho ukuze bebone ukuthi nxa kulombono kulokusebenzelana kule nguquko ebakhona. Egama likaJesu, amen.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Nasi impumela imidlalo yenguqu edlalwe namuhla. Umdlalo lapho bezindala zombili iDynamos leHighlanders eRufaro Stadium eHarare, lapho ezibe ngotshekelo bhanqa 1-1. Iyata yanqoba iChapungu nge-1-0. IZPC Caribe yona yanqoba iBlack Rhinos nge-1-0. IWange yanqoba iMshawani Stars 1-0. Wathi ke iTel 1 yanqoba iCape United 2-0.
Come to you, that's in my, 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 come to you, that's in my
Inzwisa yomculo kaNqobile Malinga ehaya ke iFour Song. Singahlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo. Umhlangano we 2020 Parliamentary Pre-Budget Meeting ugqitshwe namhla edolobheni leVictoria Falls. Njalo abaphatheke kuwo bathi kunenge abaphume bekuthwele. Uhulumende uthi uzakwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezasetshenziswa elizweni. Walivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.